Ndo zvakaitika tichibva kumusangano wedu kuBulawayo. Mwana avatsvangirai vakaita accident vane vamwe vavo vavanoshanda navo kuBrainview nehama yavo angari mumastructurezve mwana wahama yaSusan Tsvangirai vanova mai vavo nemukomana wekuGlenview angari mumastructures uyezve achisevenza kukanzu. Mukomana uyu kana pane vanomurangarira anga ari pathe Glenview 27 vakambogara mujere vachimenerwa nhema dzekuti vanga vakuvadza kana kuuraya mupurisa. Akanga ari pavakomana ivavo akabatwa asina mhosva akabuda. Zvino anga ari kushanda mumastructures zvake. Saka ndo zvazoitika izvi kutonga kwamwari tinogamuchira. Asi zvabaya panyama nende. Zvinorwadza magamba erusununguko awa. Vanga vachishandira rusununguko, vanga vachishandira vachamisa, vanga vane tarisiro yekudongorera muZimbabwe itsva ichange iri kuuya manje manje. Tina mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Tinozwa kuti amai Tsvangirai Java vachiri muchipatara vakakuvarawo zvakadii?
Madhokotera asati atibudira pachena sezvamunongozivavo. Zvine mapuraivhesi asi tinotenda kuti Mwari avasvitsa pari zvino vari kuzama kuvayambutsa kuti vange vachibuda muchipatara. Tinovimba neminamato yevanhu nenyasha dzaMwari nekurapa kwaiye nyadenga vachange vari pakati pedu honorable vanovavo futi honorable of parliament. Saka tirikukumbira zhinji vese nevanhu vese vavanamatire mwana wemukuru wedu vatinodisa zvikuru. Saka tinenge tiinavo munguva yavari kushushikana iyi, munguva yekurwadziwa, munguva yemuedzo.
Chii chakakonzera tsaona iyi vaMafume?
Pakaitika kubonderana paiva neimwe mota yaifamba inenge yakatadza kuestimeta ichida kuovhateka. Saka ipapa ndo pakazoita kudhumana. Mapurisa edu asati apedza kutiudza kuti zvakafamba sei netarisiro yokuti vachange vachitiudza kuti zvakafamba sei mukufamba kwenguva. Pari zvino nguva yedu yanga yakatarisana nekuti tione kuti ava vari vapenyu vange vaorapiwa, vange vachiwanikwa vari kudzoswa pautano tozoona kuti zvakafamba sei.
Pane urongwa here hwamaakuziva kune vakashaya ava kuti vanenge vachichemerwa kupi, vanhu vachiungana papi?
Tichange taakuziva manherano iko zvino vari muno muHarare, vanga vachigara muHarare kuGlenview ikoko. Saka tikabatana nemhuri dzacho tichadzizivisa veruzhinji kuti basa racho riri kubatwa kupi.